Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHeg Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore rogaroga iro raburitswa neWorld Bank. Sondorino, runoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri, iro runoitwa mukati memasvondo maviri oga oga, runoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro-soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Chekutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafigure inflation akaburiswa neveZimstat, Zimbabwe National Statistics Agency. Ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general, kwete chikafu chete, but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore rino tichienzanisina nezvazvazviri muna January wegore rapera. And Musadik, Zimbabwe ndisi the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yavo iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyotariswa neWorld Bank chakaonekwa kuti chanyanyokwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyokwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zvinonyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chekutangisisa, supply yechikafu isipaita kuti chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes, uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 the national budget. Even zvinhu zvakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare, but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira nemore than 15%, ndo VAT, VAT iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi neraisi zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko iri? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete.
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu, especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall, asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Ndinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda, wana Kunzvi wa almost 45%, wana Gwaishangani. Saka madhimi yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika, zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda wasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anovigwa magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Raquel Kwainona, vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che-2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Ndineka muka initiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda ndiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nekuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuincluda nyaya dzemadrugs and substance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana, but pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakila tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness, pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplementa ndadzokera kumba kuti because sema yangu pese ndakawanda muZimbabwe, but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbo creata maspaces yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Raquel Kwainona vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege Russia isina muchairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonhedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apo vatungamiri venyika dzekumavirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka?
Ini kuburikidza nepersonal experience nepersonal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaivo, akaita cirrhosis of the liver. Ndikaita mumwe mwana futi anga akuita zvemutoriro. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene kunotse chirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichaisa hope. Ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvananga ndisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation center kuno kuNorton, and iri hospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana nemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yachona haina kumira zvakanaka. Zvekutorwa mitoriro dombo kana kuti mbanje kwane skanga skangingopengesa vanhu zvekutodaro. Yakubata futi nevana vanga vari magrade 7. Kwobva kwaita kodheniya yakofmix, kwobva kwaita dori, kwane chinozi tumbwa. Notiupfuma munhu anongonzi adonha tumbwa. Ndo zvakazara manje muno muZimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the audience vatanga tinai mukuru anga ari kuma72. The youngest mwana watakabatira ngai netofe. Wombaona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo muno murihapu, vane madigiri varimo murihapu. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuchitungidza nemadzimai about 400 kumusangano, amai vakakokwira pasevimbo vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, enda mai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopora ari panapa aane 2.5 months, nekuti munhu anga angorara masisa chidhaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Iko zvino tiri kufaitira zvikuru munomashonaland west province vatiri, because tiri kunotoka kuti tivhure imwe rehapu marocation. Saka tiri mumadiscussions izvozvo nemakanzira kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya toona kuti tingabatsire sei vanhu, zvikuru sei marocation akune disaster chaivo. Uchifamba so unongona mabhotoro ebhongo, mabhotoro etumbwa, uchingofamba tumapaketi tembazi tumapurastiki ngakaitwa mbanje chacho. Saka tida kuti tive nemodhel yerehab ikonga iri panata yatinayo, haina kuchipa zvekutodaro, but is the cheapest muno muZimbabwe. Nekuti mamwe marehab ari kuma 1000 chakuti 1600 1800 1500 chii. Chakandira tiri pa 800 izvozvo. Iyo 800 yacho inenge ichi munhu aonekwe na psychiatrist, aonekwa na psychologists kairi pashonde social worker almost every day occupational therapist kana kuti sekuti kana wazobuda senge tichizoita nezvinhu zvemabhizinesi kana kushanda kana kudzokera kuchikoro kana kuita madrivers license tine vanhu vakutora malicense vari panapa chingovaburisana nesi vachinoisa malicense avo dzoka then panenge paina counselor then family therapist kuyananisa mafamilies because pane damage yakawanda inoitika panodiwa zvakawanda ende aiti ndikasiya foni unosvika yaenda laptop unongosvika yaenda mumba nekuda kwemwana bati wangu mwana angotenda mwari akapfuura akatisana nazvo mwari akandiwanira nyasha saka ndakazoona kuti pandaibvotira kunomuratidza hapana kwandaimboona kanga kuri less than 1.5 and wasvika ikoko havadi kuti matems acho vanenge vachida kuzotanga wabvisa kana 1000 yacho kana 800 yacho inoneta kuti uyiwani saka ini takazotanga nechinhu chakadai isusu tinotora futi masvitiki 1 or 2 at a time tiita tichiva tiktok vanoda kuenda kuchikoro tichivabatsira kuti vaende kuchikoro saka ndourongwa huri pano saka nyini ndiri kuona kuti tatishikuri hakudiwa ka chinhu chinonzi like drop in center drop in center inenge iri momolocation imomo so that munhu anenge atanga kutora madrugsa akaenda ipapo anombaaudzwa madenja dzacho totiraya kumubatsira asati akupenga ndosikuriokuona uya kunokwanirwa kutopenga saka tinomidza chimwe chinhu chiri pakati apa
vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei
vanopona pa 0772-888-479
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo izvo zvave kuitwa kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba mukuziya nezvenyaya iyi tabata mambo Clemens Nembire vekumount Darwin kumashonaland central
Maone wangu ndiye kuti hatingashamure hapa zvedu paizvino inyaya yatiri kungoverenga inyaya yatinofanira kugadzira isusu nehurumende tikagara pasi sekanzuru tungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadzirise sei zvimwe zvacho zviri kuri tinyanyei vajongakandemiri okuti pamafuro pemombe pamakoronga pari kumaka vanhu zvinove zvisiri izvo asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika Communal Land Act inoratidza kuti mambo vane chokuito necommunal land act vane masimba imomo asi zvichifambidzana nerural district council act kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo saka inyaya iri mudariro inyaya iri mugango hatingaiti bvupa nezvino vajonga kandemiri asi inyaya yativa kupinza mudare toikurukura nezvayo semadzimambo toisitwawo kuhurumende kuti hamuone esi ndeyekudai ngatifarai nekuti iri kekuita zhowezhowe munyika
asi pari kutorwa matanho iwaya ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo semadzishe kana vakuru vematunhu muri kutangawo here maziviswa kuti ndo danho raakutorwa uye muchipindawo mazviri
ya ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira national chief council ndo manzwira ari kumaita kukaziva kuti chokwadi ndechipa tinongonzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai ndomusaka ndati vajonga kandemiri inyaya ine zvowe zvowe inyaya iri kutaurika zvakanyanya neparamende mese yasvika nekumadzimambo kwese yasvika nekuutungamiriri yasvika saka yaakudadaro mukomberanwa chima chemuzvikuru togara pasi toiongorora nekunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chidza chacho kuti ndabata izvi panyaya iyi ndanzwawo izvi panyaya iyi toona kuti tingaigadzirise sei nekuti pari zvino handingataurire ndiri kudire hurumende indongotaurawo ndiri kudirira kwangu asi kudunhu kwangu hakuna
Toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasisa kwanisa kurima vanhu ivo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
Uungu zino kwa nisika zino za kadaro wa jonga kande mili Nakatari tamuru zeva Minda edu ine gura Ne gombo mnandi ile gura ra amendi Daka kutauri ya ile zine Imini ndi ne gura ra ase kuru wangu Kanana ase ase kuru wangu Rane makora nisika 200 Masana mairi Ilipo Asi apana chakari pa kutiriki Imini mulemi Muru kutambu zika Ende mwono data wone papo chiforo ito. Asuna chakaipa izote. Chakaipa chepe. Kutye mdesa njimbo ne mari. Izo zendo chakaipa. Nukutu ivari kye mdesa wa jemba kande mili. Kana mapraza kama agatena. Kirimo mapraza. Unongo gara. Chakaipa mdesa kye mdesa ivo. Afika na kane mili. Nenari kuda kurima. Hane chile kwa doko chokuda kurima. Sabugu. Sabunu. Mamambo. Lano gara pazi. Womupa.
Aiwa tinotenda zvikuru changamire nembire.
Aiwa tinotenda vajonga kandeni.
Mazwa hurukuru yataita namambo nembire vaClemens nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Teererai zvakare shondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza muonero wehurumende yeAmerica.
Pakupera kwegore ra 2023, America yakabudisa pachena chirongwa cheRussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemuLatin America chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweUkraine nenyika dzepasi rose. Russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi. Kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi, Russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi. Asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neAmerica. Zvino Russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuAfrica. Musi wa12 kukadzi, ofisi yeUnited States State Department's Global Engagement Center yakabudisa pachena chirongwa cheRussia chokuparadzira manyepo muLatin America, ikazivisazve kuti Russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi African Initiative. Chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveAmerica muAfrica. Chokwadi ndechekuti African Initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yeRussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyashandiswa kuLatin America yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira Ukraine mukurwisana kwayo neRussia. Chinangwa cheAfrican Initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveAmerica muAfrica. Chimwe chezvinangwa zveAfrican Initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neAmerica munyika zhinji muAfrica, zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria. African Initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuAfrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neAmerica izvi vari kushandiswa pasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neAmerica. Mukuru weGlobal Engagement Center vaJames Rubin vanoti Russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo. Mupepeti wenhau dzepadandemutande reAfrican Initiative ndiAtem Sergeyevich Kuriev uye vazhinji vanoshandira bepanhau iri vakatorwa kubva kuVagner Group iro raitungamirwa navaYevgeny Prigozhin vasati va vakafa. Va James Rubin vanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative ne African Kalashnikov padande mutande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru muvatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda. Tinotenda kuti takwanisa kukunda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri tovasa kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka nekuti tikatarisa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvavo but kumberi uku kunoratidza kuti kune basa nekuti kana takatarisa paDynamos vakomana vainayo vane pawa chaizvo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBotro Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakudanwe anonzwa achitarisa gemu ratiri kutarisa nhasi iri tikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedius Bhunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Fidzi league yavo iri kutanga next week, tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rineri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.